Vashandi ndivoshekero pa. Vanire.
Vachara pamhemberero dzekucherechedzwa kwezuva revashandi pasi rose idzo dzaitirwa munhandare yedziva rasekwa muHarare nhasi, mutungamiriri wezcpu vaPeter Mutasa vati vashandi munyika dzakawanda havasi kufara nemabatirwo avari kuitwa nehurumende dzavo, kusanganisirawo vashandi vemuZimbabwe. VaMutasa vashora hurumende yava munangagwa, vati hurumende yavo haisi kupa vashandi mari dzemihoro dzinoenderana nekushanda kwavanoita.
Kana vachiti vakatendeuka, why didn't they come to ask the preachers for the workers? Hautendeuka usati wanzwa gospel. Gospel rakavatendeusa nderipi? Shinga mushandi shinga. Kana vaifamba naMugabe, wodzimba zvako basa naMugabe, wozoti hauchada Mugabe, hazireve kuti vatendeuka. Ngatimbovatorai kuti pamwe vakatendeuka. Kana vatendeuka kaunoreurura, penga mushandi penga. Unomira pamberi pechita wataura kuti ndini uya ndakaponda, penga mushandi penga. Hatisati tanzwa pataurwa kuti tine urombo, taakuda kuita truth telling, taakuda reconciliation, tisi takaponda muna 2008. Hatisati tanzwa kuti tine urombo, tisi takakupudzirai dzimba. Hatisati tanzwa kuvashandi vachiuya vachiti tine urombo, tisi takakupazirai Bulawayo Industries. Hatisati tavanzwa vachitaura kuti tisi takapedza Zisco Steel, tisi takaba mari yenyu. Penga mushandi penga. Tichakamirira isu sevashandi hatikurumidze kumhanya. Paya pamakationa tiri kuZimbabwe grounds, tanga tisingaendose anyone. Tisi takatanga kuti Mugabe ngaende. Tikarohwa tikapondwa. Vaitiponda ndivanga vakuti Mugabe ngaende.
VaMutasa vatorawo mukana uyu kutaura nyaya dzezvematongerwo enyika, vachiti ivo sezcpu vada kutoita zvematongerwo enyika nokuti nyaya dzevashandi dzinogadziriswa chete nenyaya dzezvematongerwo enyika. Vati hurumende yava munangagwa ihurumende yakapinda panyanga zvechisimba kana kuti kuu, izvo zvinopokanwa nazvo navamunangagwa nehurumende yavo, avo vanoti vakatevedzera bumbiro remitemo kuti vapinde mumasimba eutongi. VaMutasa vatora mukana uyu kutsoropodza mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaKonstantino Chiwenga nekudzinga basa kwavakaita vana mukoti, vachiti ikodzero dzevashandi kuramwa mabasa kana vasiri kubhadharwa zvinovagutsa. VaMutasa vakurudzira vashandi kuti vasavhotere ZANU-PF musarudzo dzegore rino, vachiti vanhu vakaita savaChiwenga havakoshese zvido zvevashandi.
Regai ndipedzise ndechiyambira vaChiwenga. VaChiwenga, shinga mushandi shinga. VaChiwenga vakadzinga manesi. Hurumende yavo yavimbisa kudzinga maticha. Isu nyika ino takomborerwa maprofeti nemapapa awanda. Vakatidzidzisa chinhu chinonzi back to sender. This year we are going to do back to sender. Back to.
Vashaurawo pamhemberero idzi mutungamiriri werimwe boka reMDCT vaNelson Chamisa vati sebato rinoremekedza zvido zvevashandi vachaita kuti pave nenhaurirano pakati pehurumende, vashandi nevashandirwi pasi petripartite negotiating forum kana vakasarudzwa musarudzo yemutungamiriri wenyika kuitira kuti zvose zviri kunetsa vashandi zvigadziriswe.
Ngoma iriko gore rino nderekuti munhu wese kubasa. Ngoma iriko gore rino nderekuti munhu wese kupi. Isu tiri ngoti patinopinda taakunokinyura indastry. Indastry tinoikinyura seiko? Isu tinotaura kuti kana uri murungu huya nemari yako muno. Kwete zvangwena zvokungoti Zimbabwe is open for business but closed for workers.
Vakananga nenyaya dzezvematongerwo enyika vachamisa vadzivisa kuti vachasevedzera kuti veruzhinji varatidzire munyika yose vachiti havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa nyaya dzesarudzo nekomisheni inoona nezvesarudzo yezimbabwe electoral commission vati vanoda kuti mitemo inobata sarudzo ivandudzwe sarudzo dzisati dzaitwa
unotadza kuverenga maballot box ako evanhu vashoma shoma wakutaura kuda kuitai nyika that's why tiri kutaura dzeki gore rino hatisi kuzoregererana manje manje ndiri kuchedzera mademonstration handiri kuti munhu wese anoda free and fair election huya murodi munhu wese anoda free and fair election huya murodi why because vakomana tikasavamanikidza mareforms atiri kuda emaelection havateereri takaona ballot paper raanoda kushandisa rekubiridzira rinochinja chinja takati isusu ballot paper ratinoda toda ratine takasunyurira idhi apa chamisa idhi apa chamisa kana ndisipo haiziwi hakuna anogerwa asipo
vamuchasa vashora makambani ari kudhurisa zvinhu akafanana nekambani inobika chingwa yelobel pamwe nemakambani enharembozha akaita seeconet telecel nenet one havanoti ari kudhurisa mari dzekufonesa pamwe nemabhanduro anoita kuti vanhu vakwanise kuenda padande mutande reindanet kana kuti data vati vachatorera matanho akaomarara makambani aya vachiti vachakurudzira veruzhinji kuti vasatenge zvinotengeswa namakambani aya kana akaramba achiita unhu hwakadai vamutasa vatiwo hurumende inofanirwa kushanda zvakasimba kuti ivandudze upfumi hwenyika kuitira kuti upenyu hurerukire vashandi pamwe neveruzhinji vashorawo gurukota rinoona nezvevashandi amai petronela kagonye nekusauya kwavaita kumhemberero dzanhasi patabata amai kagonye panharembozha yavo vati vanga vasingakwanisi kutaura vachiti vakabatikana nesarudzo dzemapuraimari dzanga dzichiitwa mubato ravo rezanu pf kusavapo kwamai kagonye kwashorwawo navachamisa avo vati kana vapinda panyanga mushandi wese wehurumende achange achisungirwa kuve pamhemberero dzekucherechedza zuva revashandi studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriro wavamunangagwa vageorge charamba kutinzwe pamiro hurumende pamashoko avamutasa
munangagwa here kana kuti chamisa munangagwa here kana kuti chamisa
ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.